Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika nezuro masikati muguta reLusaka muZambia mavari kushanya kwemazuva maviri ari kubatanidza zuva guru ranhasi kunyika yeZambia iri kupemberera makore makumi mashanu nemana ekuwana kuzvitonga kuzere kubva musi wa23 Gumiguru 1964. VaMnangagwa vakatambirwa kunhandare yendege yeKenneth Kaunda International Airport nemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu, gurukota rezvekunze reZambia vaJoe Malanji, mumiririri weZimbabwe kuZambia Ambassador Emmanuel Chenda, vakuru vemauto nemapurisa ekuZambia nevamwe vakuru vemuhurumende. VaMnangagwa vakashanyira vaimbove mutungamiri wenyika yeZambia Dr. Kenneth Kaunda kumba kwavo vasati vananga kumuzinda weZambia State House uko kwavakanoita musangano navalungu. VaMnangagwa navalungu vakasaina zvibvumirano zveJoint Permanent Commission zvinobatanidza kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasainwa nezuro ndechekuvakwa kwemuganhu mumwe chete pakati penyika mbiri idzi cheVictoria Falls Livingstone One Stop Border Post nechekuchengetedzwa kwenzvimbo dzine makuva emagamba ehondo yerusununguko uye tsika nehunhu hwechivanhu chechinyakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paCzech University of Life Sciences kuPrague vaWelcome Zimuto vanotarisa ukama hweZimbabwe neZambia nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Zimbabwe nenyika yeZambia tiri vanhu vakawana kuzvitonga kuzere nguva dzakasiyana, asi tikatarisazve kuti vamugabi nguva yavo vanana Mnangagwa vakabva nei kuZambia vachiuya nemuZimbabwe vachitungamira mauto ekusunungura nyika. Ukama tingati huri padhuze sitereki nenyika, asi tikatarisa pamakupera kwemakore anga achiitika kubva tingati makore atanga tichiri muhondo nepakazowanawo utonga kuzere Zambia, ndingati pane zvakawanda zvakaitika. Ndinoda kutanga ndichiti patakawana kuzvitonga kuzere tinowana kuti Zambia yanga ine mutungamiri wayo, asi vakakwanisa ndingati nyika yakakwanisa kuchinja vatungamiriri kwenguva yakareba. Asizve pakuchinja kwavaiita tinoona marelations avo neZimbabwe akaramba akadii, akabatana. Hurumende mbiri ihurumende ndingati dzine dzatingati pachirungu maliberation movement, saka zvinoitika kune imwe nyika zvinobata imwe nyika, uye mapato avo mapato akabva futi kuchiuto. Saka zvese zvinenge zvichiitika kudyidzana kwacho kunenge kuri padhuze napadhuze.
VaZimuto vanotiwo ukama hwenyika yeZambia neZimbabwe uye neyeChina hwakafanana nekuti China iri kuisa ruoko rwayo munyika mbiri idzi nezvibvumirano zvemari zhinji zvinogona kufanana mumashandiro airi kuita nadzo.
Mukatarisa China neZimbabwe, China neZambia zvanambotaura zviya kuti nguva yehondo nyika mapato aya aidyidzana neChina, asi zvemukatarisa kuti kuchinja kwakaita zvinhu ndingati pamakore makore makumi maviri apfuura, tinoona kuti China inyika yakasumukira zvakanyanyisisa zvekuti iko zvino inotarisirwa kuti tingati number 2 kubva paAmerica iyo inotungamira panyaya dzeupfumi. Ine tingati footprint kana kuti gumbo rayo rinoonekera kunyanyisisisa muZimbabwe nemuZambia. China zvinhu zvinoitika kuZambia nezvinhu zvinoitika kuZimbabwe zvichiendera maererano neChina zvinenge zviri zvakati fanani, nekuti China ine kanhoroondo kekuti yakabetsera nyika idzi, ende ine kanhoroondo kekuti ava vando shamwari dzedu. Ndinoona China iri nyika ichapaka kunetseka mbijana nekuda kwemari dzainenge dzichiuya, because nokuti ichada kutora zvinhu zvayo nekutorere mumazviri edu kuti vekuChina havatori zvinhu kana vaida kutora zvinhu zvavo havana nguva yekuti vanozonegosheta. Tikaona zvakaitika kuZambia, tiri kutoona kuti zvichatoitika zvenyika medu nekuda kwecorruption ine hurumende mbiri.
VaZimuto vanotsanangurawo mafambiro avaMnangagwa murwendo urwu saasingaratidzi kuti munhu ari kuziva matambudziko ari munyika yavari kubva, vachiti pange pasina chekumhanyira kuti vakasire kuenda kuZambia.
Zvandambotaura zviya zvokuti vaMnangagwa munhu ari kuzama kumhanya nenyaya yavo yekuti Zimbabwe open for business, kana kuti nyika yeZimbabwe yakavhura bhizimusi kunyika dzese kuti tangatiitei mabhizimusi. Nyaya iripo ndeyekuti vari kuda kunomhanya kuti vanozama kutsvaga kutsvagurudza kuti chinji vangakwanisa kuwana. Hazvitishamisi kuti vanokwanisa kunge vachisangana nevakuru vakuru vehurumende nekuZambia vachitaura nyaya dzeupfumi. Zvinova izvo zvinhu zvavanga vachingotaura panguva yese iyi. Asi handioni kuti zvine chimuko nokuti dei panga pane zvaifanira kuitika mumwedzi yapfuura iyi, dei kuda Zambia pangori dzinotaa kutotaura kuti tine zvakati zvatakaitirwa nehurumende yeZambia.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paCzech University of Life Sciences kuPrague vawelcome Zimuto vari parunhare kwakare kuCzech Republic. Zvichakadaro vamunangagwa vavo kuokerawo kusimudzwa kwemureza weZambia pakati peusiku hwanhasi panhandare yeShowgrounds muLusaka. Mangwanani ano vanotarisirwa kunoisa maruva seruremekedzo paFreedom Statue vasati vaenda kumuzinda weState House uko kuchange kuine mabiko ekupemberera zuva ranhasi iri. Vamunangagwa ndemumwe wevarwi verusununguko muZimbabwe vane nhoroondo yekugara muZambia mumazuva ehondo yechimurenga. Vanotarisirwa kudzokera kumusha mukupera kwezuva kana mhemberero idzi dzapera. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana paine humwe urongwa murwendo urwu.